Rally and that your prayer. President Nakato Pesa addressa. I thought of things when I'm at President Nato Buddha Manch. Bombo Racha to put Tika for President Chibuda Ibab. And Rato Kuazawan, Wesha and Loriba, Jesus, President Ibabo. But President Ambo Escape. Never move up, but Kunavan Wakuara. Wakati one day. Security President in Nesmos, Nevam Wakadaro. Navamwe. Nima top leadership ya party ya kakuwara imu yashu.
President, vanga wari kure shakadi ni niye bombo hiri?
Ambele baduze steric, baduze chayi kutayo. Baduze ndi kutawara hizo zo ama yangu. Anza namba wana chini chakadai. Au pebenyu wangu hese.
Vakuvara wa maona vanga ni uye pale wa muno ziba here?
Yes, vakuvara wari kuchipatara. Chiche omsangano wedi. Wa mai kashiri opa mchinguri kashiri na wana na deputy speaker mebo chinomona na national komiza ni general Rugege na vice president Webi o mwa Muhadi na mzimayo wa vice president vice president ora muchiwenda
vakuvara zvakadini
ruzi andina ruzivo kuti vakuvara zvakadini but vandinoziva vari kuchipatara chitaura izvozvo vange vedu vachipatara
pane
the president ane gadzira kuno vaona iko
pane vafa here
kuna pane vamwe vafa vakona vamwe vatofira ipapo pa stadium
mungazva kuti vangani
I'm not very sure but ndambonzwa kwanzi vaviri but I'm not very sure.
Ko imimi munonzwa sei vagaule?
Hayo inini chete maziso angu handizivi kuti mhepo yacho yakabuda ipapo pakubutika kwebhomba. Ndofunga kuti yapo ndikanganisa maziso chete. But ndirikunzwa maziso angu ari kundirwadza right from the time ndabva stadium ipapo ndidriver ndichienda kumba. Nambo ane dambudziko chairo kuti ane ndirwadziwa maziso angu ari kundirwadza but ndozopedzisira ndoenda kuchipatara kuno kuti ndoona madhokotera kuti ndione kuti handina kukuwara maziso here.